Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari pakati pekutaura nenhengo dzebato ravo vachidzikurudzira kuti dziratidzire pakutanga kwegore rinouya pamusana pekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka vanoti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo zvichikonzerwa nekutadza kutungamira zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU-PF.
Vataura zvakare vakati nyaya action, the MDC believes that the people of Zimbabwe reserve the right to organize themselves and petition and demonstrate against the government. Iyi kodzero rebumbiro remutemo, vati ivo timing is of essence. Havana kuda kupinda mukuti zvichaitika rini, asi varamba vachitaura kuti vana veZimbabwe MDC tichava pamberi pekukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira matambudziko avari kusangana nawo mudzimba nemunyika.
Vatsvangirai vati veruzhinji munyika vachatadza kupemberera zoro rekisimusi sezvo zvinhu zvakaomera veruzhinji munyika. Vati munhu wese womuZimbabwe ava kuita basa rokutsvaga chinhu chekutengesera mumwe munhu. Vati veruzhinji havana mari, mudzimba hamuna chikafu, kunyange hazvo zvitoro zvizere nechikafu. Vati vari muhurumende mushure mekubiridzira saradzo gore rapera vakavimbisa kuwanisa vanhu mabasa vanodarika mamiriyoni maviri. Vati chokwadi chiripo ndechekuti hapana mabasa aripo sezvo makambani ari kuvharwa. Vayeuchidza veruzhinji zvavakataura musi wa24 ndira mukutanga kwegore rino zvekuti remangwana renyika harina kujeka kana vana veZimbabwe vakatadza kugadzirisa dambudziko riri munyika. Vati dambudziko iri riri kukonzerwa nehurumende risina rutsigiro rwevanhu, uye izvi zviri kuwedzerwa nemutungamiriri wenyika akwegura ari pamupata wemakakata aMwari mubato make. Vatiwo Zimbabwe iri kukundikana kubhadhara mari inodiwa kuti urambe iri nhengo yeAfrican Union neSADC. Vatsvangirai vatiwo bato ravo rakabuda nechisungo chekuti harisi kuzopinda musarudzo kana zvinhu munyaya dzemitemo yesarudzo zvikasagadziriswa. Vati Kongresi yavo yakabvuma kuti bato ravo rakakanganisa kupinda musarudzo dzegore rapera. Vatsvangirai vashuvira vana veZimbabwe zoro rekisimusi rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Thomas Chiripasi.